zvekwata zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wenhabvu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabaka moto. Nezvezvikwata zvichangopinda mugungano iri zvinoti Green Fuels, Simba Bora, Shesha Mune Wange zvanonokerwa nekutanga kwemakwikwi kasolaga Premier Soccer League ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba. Simba Bora iri kugadzirisa nhandare yewadzanai kushamba kuti endese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri. Panguva iyo Shesham iri kugadzirisawo nhandare yebhata mugweru kuti ishandise mumitambo yePremier Soccer League painenge ichamba iri pamusha. Pari zvino Shesham iri mukamba kwamurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka munaukadzi. VeCapes United vari kubuda muHarare nemuvhuro kuenda mukamba kuCaribba kwedzera mwando mugadziriro yavo. Mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino nderavo.
Gore rino tagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chai.
Dynamos neHighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eHarare neBulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yadzo kunze kwemisha. Chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kufararira kumativi mana ese enyika ichienda kwaRusape, Shamva, Mutare, Caribba, Harare, Triangle, Bulawayo, Hwange, Zvishavani neGweru kana nhandare yebhata ikabudirira kushandiswa. Izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamva avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuo pavo kekutanga. Vekumahofisi ePremier Soccer League vakadzokawo kubasa kusimudzira gadziro remakwikwi aya mushure mezeroro yekisimisi negoredza zvekare. Gore rapera mukombe wakatorwa neFC Platinum asi mutsigiri weBlack Rhinos vaBest Munyuki vanoti mwaka uno chitima cheFC Platinum chiri kumiswa munzira chisati chapedza rwendo rwacho.
FC Platinum rwendo runo inorohwa iri kurohwa nekuti zvikwata zvakawanda zvekugadzirira nezvekutenga vatambi zvekugadzirira zvekuti zvakange zvakasimba inorohwa FC Platinum.
Asi kune vamwewo vakaita semongorori wemutambo wenhabvu vaClaudia Machekera vanoti FC Platinum haisi kuroveka zvekutamba.
FC Platinum yakarongeka pakumusoro makochi maplayers nedisprin ende chimuti ichi hawakavakachitorerwa.
Panguva iyo zvikwata zviri kutenga vatambi vatsva vatambi Denver Mukamba naHardlife Zvirekwi varasikirwa nemabasa vachipomerwa mhosva yemisikanzwa. Mukamba akadzingwa basa kunge zviPlatinum Stars, Zvirekwi akadzingwawo kuSimba Bora. Ngezi haisati yatenga vatambi vatsva asi Simba Bora yakaraura talent chawapiwa Valentine Musarurwa, Bless Moyo naPatron Jaure. Musika wekutenga nekutengesa vatambi uyo wakavhurwa musi wahwandira unovharwa musi wa31ndira. Mumutambo weEnglish Premier League watambwa nhasi masikati, Manchester United kana kuti Man U yarova vavakidzani vayo veMan City kana kuti maCitizens 2-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.